zvakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chivabvu 7 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi hurumende yejapan yapa zimbabwe mamiriyoni 15 emadhora ekuamerica ekutenga chikafu chevanhu vakatarisana nenzara munyika Progressive Teachers Union of Zimbabwe inokumbira hurumende kuti ibatsire zvikoro zvizhinji nemari nekukasika Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika vachiri 34 vafa vachiri vana vapora vari vashanu sangano rinoona nezvezvirwere zvereafrica center for disease control and prevention rinoti vanhu vabatwa nechirwere ichi muafrica vadarika zviuru 40 49,000 uye vafa vachisvika chiuru nemakumi mashanu nemapfumbamwe 1,959 vanhu vapora muafrica pari zvino vanonzi vanosvika zviuru 10,365 pasi rose johns hopkins university inoti vabatwa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni 3.7 million vafa vakawanda vacho vari muamerica vachidarika zviuru 262,000 hurumende yejapan yapa zimbabwe mari inoita mamiriyoni 15 kuti itenge chikafu chevanhu vakatarisana nenzara munyika sangano rinobatsira mune zvechikafu pasi rose reworld food program rinoti japan yaisa mari iyi mumaoko aro kuti ritenge chibage nokuchisvitsa kuvanhu vakatarisana nenzara muzimbabwe mwedzi wachikumi usati wapera nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakambotungamirawo sangano rechristian care reverend forbes matonga vaudza studio 7 kuti japan yaratidza chido chikuru kuvanhu vezimbabwe nekuti yavarangarira panguva iyo nyika dzese pasi pose kusanganisira iyo japan dziri kurwisana nechirwere checovid-19
iri idanho rinotoshamisa nepamusana pekuti munguva inei nyika dzakawanda dziri kunetseka nekurwisa chirwere checovid-19 saka ukaona shamwari inoti yei nedambudziko rayo inorangarira kukubatsira ishamwari yepamwoyo zvichida zvinorakidza udzamu huri pakati penyika yejapan nenyika yezimbabwe
semazivira enyu reverend matonga mari iyi inofanira kushandiswa sei
mukupuhwa kwaitwa mari ingaite 14.3 million japan yava nezviga zvayati zvinofanira kutedzwa pamari yayo chekutanga zhinji yemari iyi iri kuenda kune vanhu vaya vasina zvekudya nekuda kwedraut yatakaita go through kwemakore mairi imwe yemari iyi ichaenda kobatsira vana vaduku nenutrition vaya vana vanenge vari mudanho revana vane 5 years and below nana mai vakazvitakura nana mai vari kuyamwisa kuti vakwanise kuti vasavhiringidzwe nenyaya dzenzara yechitatu iri kuenda kune vaya vari kurarama neutachiona hweHIV and AIDS vanogona kukanganwikwa nekuti vanhu vaakutarisa dambudziko guru rapamberi pedu recovid-19 vangakanganwikwe ivo vari vanhu vanoda kurarama nekuti vakashaya zvokudya upenyu hwavo neutano hwavo hunoenda munjodzi saka vatora chimwe chikamu chemari yavo kuti chiende kobatsira vanhu vari kurarama neHIV and AIDS saka iri very comprehensive donation iyi ende inoda kuti itendwe. Chechipiri ndechekuti idi kuti haikwanise mari kuti iraramise vese vane nzara 4 million kuma rural areas zvichida pamwe chete neve mumataundi about 7 million haingakwanise kuti vose vanhu vavo vafidwe nemari iyi asi inoenda a long way kune vaya vanenge vaita rombo rakanaka rekuva mabeneficiaries saka imari ingade kuti itendwe kwazvo
pane kutyirawo kuti mari iyi ichatadza kusvika kuvanhu vanofanirwa kuwana rubatsiro kubva kwairi munozviona sei
vanhu vakawanda vane concern yekuti mari iyi inozoenda here kune vaya vayakatagetwa kuti ndoo vaiwane mungade kuti muzive kuti mari iyi iri kuendeswa kuhome yeWorld Food Program. World Food Program inozotsvaga vekushanda nawo masangano akadai sana Christian Care na World Vision vana Plan International nevamwe vakadaro ndo vainozoenda nawo kuenda kunobatsira kunotupa vanhu chikafu ichi haiende muhomwe yehurumende saka hazvigoneke kuti hurumende itore mari ichiendesa kune chimwe chimwe nekuti inongouya itori muhomwe yeWFP and WFP inobva yatotenga chikafu chacho kwainoziva kuti ndokwachiri yotounza chava chikafu iko kutounzwa kwemari yakawanda zvakadai neJapan chirimbo chainacho musystem yeWFP yekuti ikaenda imomo inoenda maoko anoisvitsa kune vaya vanofanira kunge vachiiwana saka zvekuti chingarasike kana kuti ingaabhiyuzwe hazvigoneke hongu apo nepapo pangaite maincidences asi hazvigone kuti chikafu chisaende kuvanhu vari targeted neagreement yanyoreranwa pakati pehurumende WFP pamwe chete nehurumende yeJapan
nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vari parunare kuHarare neStudio 7 rinokuretesa mari nyika dzose dzepasi rino reWorld Bank rapa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica mukubatsira kurwisa chirwere checoronavirus mumwe senator weAmerica vaJim Risch vanyora padandemutande reTwitter kuti mari iyi inofanirwa kunyatsoongororwa kuti yasvika kuvanhu veZimbabwe kwete kuti ishandiswe zvisizvo nehurumende yeZimbabwe asiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kuitawo mudeme mudeme kuumba homwe dzekubatsira zvipatara zvomunyika zviri kutatarika nekusheya mari semuenzaniso mumiriri wemutasa central vaTrevor Saruwaka vanova nhengo yeMDC Alliance vabatana nevamwe munharaunda yavo kutsvaga mari yekubatsira chipatara cheBonda Mission Hospital Blessing Zulu West Studio 7 abata vasaruwaka
shungu dzedu ndedzekuti tishongedze vana chiremba vana mukoti anova ndiwo varwe kana kuti masoja panyaya yekurwisana neurwere iwo kana vasina zvombo zvakakwana vasina kushongedzeka zvakakwana hatina mukana wekuti chirwere ichi tikwanise kumisikidzana nacho saka pfungwa iripo ndeyekuti pane list yatakapiwa nechipatara tikwanise kutenga zvinodzivirira iwo tozobatsiridza nekutenga midziyo yekushongedza dzimba dzinenge dzange dzichirapirwa vanhu asi ndinofara kuti tinewo vemakambani vakazvipira kutibatsira
muungapa here muenzaniso weimwe kambani iri kukubatsirai
kambani hombe iri pedo nesu inonzi Wato Kambani yakauimbisa iyo kuti ndiyo ichaita marenovations imba yacho yakatsarwa kuti izoite zvecovid saka tinozvitenda kune vatungamiriri vevato kambani kuti ndoine social responsibility munharaunda yamunenge muchioperata muri dai mamwe makambani atora muenzaniso uyu kuti tibatsirane tese kuti chipatara cheBonda chisimuke chidzoke panzvimbo yapo chaipo chaipo kare ndo chachiri chipatara chaito nemukurumbira vaunana Bulawayo vanhu vaiuya vachirapirwa paBonda semukurumbira une Karanda Hospital nhasi uno tiri kuti isusu sevanhu venharaunda ngatibatane pamwe chete tisimudzire chipatara cheBonda chikwanise kuwane zvese vanhu vedu vaite mukana wekurapwa kana vasvika ipapo
ko ivo vanhu vemunharaunda vari kutambirawo sei chirongwa ichi
vanhu vabatikana nechirongwa ichi vanhu vazhinji vemunharaunda vamwe vari kunze kwenyika vamwe vari kumadhorobha Warukuita chirwirangwe kuungani za mari. Kuti tikwanise kushongeza chipatara chedu. Chikada kuti uziwe kuti izwe zvizvi. Maria ta reiza kubudikidza nema eco cash. Nema bank transfer. Mari yemuno yemuzimbabwe marati jesu. Tapfura 50,000. Then Maria ta reiza kubudikidza nema US dollars. Tapa 775 US dollars. Inoa Maria ka wanda uchitarisa mamirira kaita upenyu wedu munyika uyezve uchiona kuti vanhu vazhinji pavari hawana zvinovakwanira saka kuti munhu azokwanisa kutambanidza ruoko anenge atodzamisa ndangariro zvakanyanya saka tiri kuzvitenda izvozvo kuzvipira kuri kuita vanhu kubatsira chipatara chebonda nekuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka zvachose pachipatara apo
muungazi vaire kuti mari inganyatsokwana kuita basa renyu iri ingasvika mari chaizvo
blessing mari rudikana kuti tikwanise kuita zviri mukati memoyo medu chaimo chaimo imari yakawanda zvokuti kuti tikwanise kutara kuti ngatiunganidze mari kusvika pekuti ndinoona sezvinokwanisa kutinetsei
mumiriri wemutasa central vatrevor saruaka vanova nhengo yemdc alliance vange vari parunhare kwamutasa nablessing zulu westudio 7 Nore varairidzi veProgressive Teachers Union of Zimbabwe ranyorera gurukota rezvemari muzvinafundo vamutori Ncube richikumbira kuti vabatsire zvikoro zvizhinji nemari nekukasika vachiti zvikoro zvizhinji zvave kutadza kubhadhara vashandi vazvakapinza mabasa avo vasingabhadharwe mihoro nehurumende Sangano iri rinoti nekuda kwekuti zvikoro hazvisati zvavhurwa nekuda kwecoronavirus hakuna kumwe kwazvingawane mari yokubhadhara vashandi ava. Munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti zvikoro izvi zvinosimbowana mari kubva mumari dzakasiyana-siyana dzinombosibhadharwa nevadzidzi asi nekuda kwekuti hapana anoziva kuti zvikoro zvichavhurwa rini izvi zvasiya zvikoro izvi zviri parumhana nzombe hatina kukwanisa kubata vanhuve kuti tinzwe kana vatambira tsamba iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamajongwe
ichokwadi kuti zvikoro zvinofanira kuti zvinge zvichitarisa kurarama kwevashandi vazvo vanovava tikatansilari staff nevanofanira kuti vakawanda vacho vanenge vapinzwa basa nemasda nemasdc Asi kachiripo ndechekuti tatora danho senyika kuti zvikoro ngazvigomira. Masalaries evashandi aya masalari anenge achibva kumari dzinenge dzabharwa nevana vechikoro vati kuti henezvi dai vambomira kuenda kuzvikoro at the same time vashandi ivavo vane mhuri nemarende ekubhadhara nekuchikafu chekuti vatee vadye. Ndosati tatiri kukumbirira maheadmaster vamwe vacho vanova members edu ndo vari kuuya kwatiri vachiti dai mamboingenzvawo hurumende kuti kana vachigoda kutipa maadvance ngavandombotipa mari. Timbobhadhara vashandi vedu kuti vakwanise kurarama tozovadzorera hedu mari kana vana vachinge vadzoka kuzvikoro vabhadhara mari dzavo ndopari kutangira nyaya yedu kuri vaizvo kuti tikuti tikuzviziva kuti vashandi avana vezimbabwe vari kudawo kurarama vane mhuri dzekuchengeta vane rendi dzekubhadhara vane vabereki vekufidhawo nevanawo kuti vakwanise kurarama hatingati nekuti zvikoro zvavharwa saka vashandi vacho ngavafe nenzara kwete
vashandi ava havabhadharwe here nehurumende vamajongwe
Zvikoro zvinotora vashandi vakasiyana nekuti zvimwe zvikoro zvikoro zvikuru zvinenge zvine magrounds meni zvine vanodriva matractor zvine vanochengetedza chikoro zvine vanogeza zvimbuzi zvine vanocheka huswa zvine vanotsvaira nekugeza zvikoro hurumende haisi inobhadhara vakawanda vashandi ivava saka ndosati tikumbira kuti dai mari yavamuturi Ncube yavanongoti pese pavashama muromo otora kuti ndine surplus ngavambokweretesa zvikoro vakwanise kuraramisawo mhuri dzavo nekuti maheadmaster anova mamembers edu ndo vari kuti hei dai hurumende yazivawo kuti kuzvikoro kwatabvhara uku kune vanoshandako kune vanodawo kurarama nekupundutsa mhuri dzavo
saka gwaro renyu ramanyora iri vamajongwe mariendesa kuna ani
gwaro ratanyora taendesa kuna permanent secretary madam tabela tikameka shuwawo kuti makopis mamwe acho aenda kucommission ende nekufamba kuenda social media todavira kuti mamwe acho achasvika kuofisi kwapurezidendi kunangagwa kwacho kana kuofisi kwaminister of labour vaprofesa mavhima pamwe chete nekuministry kwavamuturi Ncube kufinance nepamusana pekuti chiripo ndechekuti tiri wanu wari mcrisis ende kuti crisis hii tingofunga kuti tazvadressa yega pasina active participation ne stakeholder tenge dzikanganisa.
Munyori we Progressive Teachers Union of Zimbabwe va Raymond Majongwe vari parunare muHarare ne Studio 7. Municipality yechitungwiza yambomisa basa sister in charge of St. Mary's Clinic Muzvare Shingirai Tsvangirai zvichitevera kushanda zvishoma zvishoma kwakatanga kuitwa nevashandi zvondorapera. Vashandi vemunicipality vari kuratidzira vachiti vanofanirwa kupiwa mbatya dzekuzvidzivirira kana vari pabasa, mari yekuenda kubasa uye mihoro yavo. Mutungamiriri wechitungwiza Municipal Workers Union vaEfrem Katsina vaudza Studio 7 kuti vakuru mumunicipality vagara vachishora Muzvare Tsvangirai avo varivo mutevedzeri wavo vachiti vanotaurisa mumisangano yevashandi.
Siti ini yai kuenderera mberi ndofunga inezvi yatosvika pagiya rakatomarara nekuti Vice President wedu vanonzi Sister Tsvangirai vanga vari matron ku St. Mary's Clinic vasuspendwa. Saka vashandi vari kutova vari kupenga vari kutoti hano kusvikira adzoserwa takutozoita dhausa dhaundos izvezvi nekuti hazvina kumira zvakanaka. Saka hapana kuti umumira zvakanaka.
Chamboitika chii chakonzeresa kuti vanhu vasvike pakushavirwa zvakadari?
Nhasi vaita meeting ne mamwe maunion asi relevant asina vanhu vakasiya iini yedu kuti tidiscuse nezve way forward. Ndipo pavaronga nyaya yekuti vadzinge Vice President wechitungwiza Municipal Workers Union.
Zvikonzero zvapiwa pakumbovamisa basa ndezvipi uye vange vaitei?
Ndivo Vice President wechitungwiza Municipal Workers Union. Saka ivo ndi sister in charge pa St. Mary's Clinic. Saka kanzu riri kuti takaona kuti pa St. Mary's Clinic panga pa pasingashandwe vanhu vanga vachiuya vakangogara hapananga achishanda. Saka iwewe toda kuti iwo wataa kutimbosuspenda sezvo uri sister in charge, toda kuziva kuti sei vanhu vanga vasingashande.
Izvi zvaitika pa St. Mary's chete here kana kuti zvaitikawo kune dzimwe nzvimbo muchitungwiza menyu?
Izvi hazvina kuitika pa St. Mary's chete. Makiriniki ose ari 4 ekanzuru vashandi vaese havana kunge vachishanda vakanga vari pasitini vese, asi vangunanga sister in charge mwe chete nekuti ari muunion. Ivictimization yakakura kwazvo yatoda kutorera matanho kuna vakasu nekuti vakagara vataura kare through deputy wavo anonzi Chirodza kuti ambuya ava toda kuvagadzirira saizi yavo nemhaka yekuti vanotaurisa muworks council.
Mutungamiri wechitungwiza Municipal Workers Union vaEfrem Katsina vari parunare kuchitungwiza neStudio 7. Tabata vakafanobata chigaro chemunyori weguta rechitungwiza Dr. Tondiraya Kasu avo vachitumira gwaro vachiti ichokwadi kuti Sister Shingirai Tsvangirai vambomiswa basa, vachiti havagoni kutaura zvakawanda sezvo nyaya iyi ichiri kukurukurwa. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zvinoti Registrar General vaClement Masango vakasungwa nezuro vachipomera mhosva yokushandisa hofisi nechigaro chavo nenzira yeuori pamwe chete nokutenga kwavakaita motokari dzebasa vasingashandisi gwara rinofanirwa kutevedzerwa. NewZimbabwe.com inoti nhengo dzeMDC Alliance muparamende dzinoti hadzichaita basa muparamende vachigununa pamusoro pekudzingwa kwevamwe vavo kubva muparamende.
mukronika mwine nyaya inoti mbava zakange zvakapakata zvombo zvakarwisa panochengetwa zvinhu neZimbabwe Revenue Authority muBulawayo zvikatora zvinhu zvinokosha zvikuru makumi maviri emadhora ekuAmerica zvinosanganisira mabhokisi edoro zvakabiwa izvi zvinonzi zvakange zvapinzwa munyika zvisiri pamutemo nemusi wechipiri kubva kuSouth Africa zvichibva zvatorwa neZimra. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini vashamarari vestudio 7 nindinoiswa tanaka ndiri kudzima uli kuSouth Africa ndichandobva kuZimbabwe kumberengwa kwaGrispan asi ini ndinoti dai vana veZimbabwe maita ushingi nokushanda sezvamakangomuka muchijaira nokuda kwokuti kwai ungati wauya kuSouth Africa wava kuda mundende chinonzi mundende chinhu chinhu chinowanikwa nevana vemuSouth Africa isu hatidongoshandai sezvatangoda kujaira zvokuti kwai ungati kwai zvezvano MDC tichingozvipa umastress semunhu uva asingagoni ane ruchiyo aiwaedza kushanda mwana weZimbabwe.
Makadii pastudio 7 vashamarari mese tiri muBotswana panonzi paLetakane kana kuti paorapa maini tine dambudziko guru rekusashanda tisingashandi kudaro hatichabvumirwi kuenda kumushano kuda kwechirwere chiriko ichi. Saka chikumbirowo chandandiinacho ndechekuti dai maitigonerawo kuti shoko iri rifambewo kuutungamiriri hwemuno muBotswana kana utungamiriri hwekwedu kuZimbabwe kuti tiwane mukano wokuinda kumisha yedu. Hatina kuuya kuno tichitiza misha, takanga tiri vanotarisirawo kuti zvimwe tingauyawo kumafuro manyoro tikawanawo zvatinowana tichinge nazvo kumisha. Saka tinoona kuti tava kutongopedza nguva tichiri muno tisina zvatinoita. Chimwe chinonyanya kushungurudza ndechokuti vamwe vedu tinorarama nemaIRFs, saka mapasipoti edu anga asisina mazuva zvinovati tatagaifarodai takatoenda kumusha tikandouya nemaIRFs edu. Zvino zvaakupera kana kuti zvaapera toawana sei? Tibatsirei kuti tinzwisisewo zvokuita nokuti korona yacho inouraya, kushaya mapirisi kwacho kunouraya. Saka ndiro dambudziko guru ratinaro iroro, tingati tichema hedu kushaya chikafu neinei, asi mapirisi iwayo ndo anga akosha kuti vanhu vanoashandisa vawane.
Ini ndiri kuti hangu pfungwa dzangu ndedzekutika bato reZANU-PF iro neshumba yemusango. Ukaona ZANU-PF ichibva nokumadokera, shumba ichibva nokumawirira, zvitori nani kutiza hako chienda nokunoshumba pano kuenda nebato iri, because harina kana netsitsi yevanhu kana kamwe chete. Chavari kuda ivo ndechekuti chete ivo wagute sezvavari kuita izvozvo. Hapana utungamiriri une hanya nevanhu apa. Saka ndiri kuti hama dzangu ka dai tanga tiri vamwe, ini ndatosarudza hangu kuti zviri nani kana tikaenda hedu musango, nokuti hondo inopera nohondo. Izvi tikazvimirira kuti zvichanaka ka? Hazvinake ba.
Dambudziko redu vana veZimbabwe hatigoni kubatana, ndo dambudziko ratinaro. Hatigoni kubatana, nyika yose iri kuchema tichitambura kudai, but tinodiwa kudivhaidhana kuti uyu ndewezano, uyu ndewemdz. Ende izvozvo tikaramba tiine mweya iwoyo, nyika yedu haimbovi yakanaka. Kusara kwokuti tikadzokedzana tose tikabatana tikave nechinhu chimwe chete chatei takananga ndokuti nyika yedu iyaya irongeke, nyika ino yeZimbabwe. Asi manje dambudziko nderekuvengana tichinongedzerana zvigumwe. Ikave iri mbeu unova kuchi uyu ndewemdz, saka hatimupi. Rikave riri sadza inozikwa hei ava ndewemdz, ngavale kuemdz. Izvozvo izvozvi ndozvauraya, zvakauraya nyika yedu politics dzekusabata naidzo ndo dzakauraya nyika yedu. Saka muchingoona tichigara tichitambura, zvinotarisa imone hurumende yakapuwa mari yemayusa kubva kuAmerica kuti ibetsere vanhu vari mumatambudziko. Vatei zvino kwava kusvikara vabhondi kuva yakaindepi? Iyaya 15 billion iyaya yakanyura kuti manyurire wayaya. Hakuna hazvitaugi, nongoti zvikangovharana zvavharana. Ko mayusa akaindepa yakauya ari mayusa ochinja nazava mabhondi? Ko mayusa akaindepi mari inoshanda? Vanhu vove vachingopuwa mufudze nemufudze. Ngatizvinhurei vana veZimbabwe tione nyika yedu tikainangisepi, ende ngatizive kuti idambudziko remunhu wese. Dambudziko riri kuwira chero anoti ndiriwe MDC, chero anoti kwai ndiriwe Zanu. Asi tikatobatana kuti ngana tichingoenda kumaelection tomboti tomboenda tose kuMDC, MDC yohwina. Ngatiitei izvozvo nekuti tada chenji munyika medu.
Makadini kopa Studio 7 apo? Ndinonzi Tapiwa Mabika, ndiri kuno kuSouth Africa muPretoria uko munomu. Ndinoda kungotaura hangu nezviri kuitwa neZANU PF pakuda kuparadza bato reMDC Alliance. MDC Alliance yakavhoterwa nevanhu about 2.6 million ichitsigira vanyoso muchamisa, ndindo president vaida. Zvinotokozani kupo uri kushandiswa namunangagwa azvirewe chinhu, nekuti isusu vatsigirika tiri kutozoone kuti already kupe munhu weZANU PF. Saka hapana chake, ndandirikukurudzira vanyoso muchamisa kuti kuti vabude mezvirika, ngavagare pasi nebato ravo vokwanisa kutsvaga rimwe zita. Nekuti isusu hatina kungovhotera MDC ka, takavhotera vaNelson Chamisa. Saka still zita rekuti Nelson Chamisa ka ndiro zita retiri kuda, nekuti ndiye munhu ane vision, ndiye munhu anokwanisa kubudisa nyika mumatope mwiri munomu. Saka vaChamisa kana kuti vatsigiri vese veMDC Alliance, ngatisaore mwoyo. Pana vaChamisa ndo petichavhotera, chero vadzinge MPs vese Alliance muparlamendi hazvine basa. Isusu tinomira navaNelson Chamisa, ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vanozivikanwa kuti vane utachiona hwecoronavirus muAmerica vari kuwanda, kunyange hazvo mamwe matunhu ave kubvisa mitemo inorambidza mabhizimisi kuvhurwa, pamwe chete nekuti vanhu vafambe-fambe. Associated Press inoti vanhu muAmerica vanobatwa nechirwere ichi kekutanga vanopfuura zviuru makumi maviri pazuva, uye vari kufa vari kuita chiuru pazuva rega rega. Nyanzvi mune zveutano dziri kuyambira kuti kana huwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi pazuva hukasadzikiswa, zvinogona kukonzera kufa kwemakumi nemakumi ezviuru zvevanhu, zvikuru sei kana vanhu vakabvumidzwa kufamba-famba uye mabhizimisi akavhurwa. Dunhu reIowa rave kuona huwandu hwevari kufa nechirwere ichi pazuva huchiwedzera. Pane imwe kambani inogadzira zvekudya nekutengesa nyama yeTyson Foods, vashandi vanoita mazana manomwe nemakumi matanhatu vakawanikwa vaine chirwere ichi.
shaya chipanga nekambo kake mavuranjere sezvo nguva yedu yapera regati mbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi hurumende yejapan yapa zimbabwe mari inopfuura mamiriyoni 14 emadhora ekuamerica kutengera vanhu vakatarisana nenzara chikafu sangano revarairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinokumbira hurumende kuti ibatsire zvikoro zvizhinji nemari nekukasika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesuo zvekare manheru apo tichikupai zve dzimwe nhau ini ndini tanona kahwande ndiri muwashington dc ichiti mosfera zvakanaka.
Soko isika